Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu chikunguru 29/2022 Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti vashandi varo vatadza kuenda kumabasa nhasi vachityira upenyu hwavo zvichitevera kutyisidzirwa kwavakaitwa nezuro nenhengo dzeZANU PF. Asi bato reZANU PF rinoti manyepo ekuti vashandi vesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vari kutyisidzirwa richiti sangano iri harisi chinhu chingashayisa ZANU PF hope. Vana vechikoro vakawanda vari kunyora bvunzo dzeZIMSEC dzegore rino votyira kuti vanogona kutadza kunyora nekutadza kubhadhara mari dzebvunzo idzi idzo dzanga dzichifanira kubhadharwa nhasi. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika anopikisa okurudzira kuti gurukota rinoona nezvemukati menyika pamwe nemukuru wemapurisa vasiye mabasa nekutadza kutorera matano nhengo yeZANU PF Upton Mashaya nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti vashandi varo vatadza kuenda kumabasa nhasi vachityira upenyu hwavo zvichitevera kutyisidzirwa kwavanonzi vakaitwa nezuro mushure mekunge motokari nhatu dzaive dzakanyorwa kuti ZANU PF dzapakwa panze pemahofisi avo vanhu vaive mumotokari idzi vakaramba vakangogaramo vasingabudi. Sangano iri rinoti vanhu vaive mudzimotokari idzi vakazobuda mushure menguva vachiedza kupinda mahofisi aya nechisimba asi vakakundikana zvakazoita kuti vabve pamahofisi apa vachinopaka zvakare motokari idzi panzvimbo yezvitoro yeBelvedere Shopping Center. Sachigare veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vanoti vanoona chiitiko ichi sekutyisidzirwa nekuda kwemabasa avari kuita ekurwira kodzero dzevanhu. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi kuti nezuro manheru pamahofisi edu eCrisis in Zimbabwe Coalition pakasvika mota nhatu dzanga dziine vanhu vanga varimo dzakanyorwa kunzi ZANU PF. Mbiri dzine manumber plate asi imwe yakanga isina manumber plate asi vakamira kwenguva yakati rebei kwazvo kudzamara vazongoenda vashayiwa kuti vangapinda nepapi kana kuti vangabata ani aripo.
Makatambira sei kutyisidzirwa kwamuri kuitwa ikoko uye kuno kukanganisai sei basa renyu tichinzwa kuti nhasi hamuna kuenda kumahofisi nenyaya iyoyo?
Ichi chinhu hachina kutimirira zvakanaka nokuti chauya mushure mekunge tapatsamba kumapurisa kuZimbabwe Republic Police yekuti isu weCrisis in Zimbabwe Coalition tinoda kuratidzira murunyararo muguta reHarare tichiratidzira pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevagari vemunyika uyezve kumbunyikidzwa kuri kuitwa vanhu vanomirira vashandi kuri kuitwa isu weMassive Society Organization kana wemapato anopikisa hurumende emapolitical parties. Saka tiri kuona kuti inzira yekuda kutikanganisa kana kutikuvadza uyezve kutityisa kuti tirege kuita basa redu sezvatinofanirwa kana kuita zvatinotenderwa nebumbiro remutemo kuti tiite maringe nekodzero dzedu.
Asika vamutasa, motokari dzinogona kungopaka chero padzinenge dzapaka. Makaziva sei kuti motokari idzi kana kuti vanhu vari mumotokari vakanangana nemi?
Vanhu vaiva mumotokari idzi vakaburuka vakada kupinda mahofisi edu vakazonzwikwazve nemunhu akanga ari pedyo vachitotaura navanhu vaiita sevakuru vavo vachiti pabuda munhu mumwe chete hatisi kuziva kuti vamwe vachirimo here kana kuti havasirimo. Saka zvakava pachena kuti vanhu vanga vasingapfuri zvavo, asi vanhu vakanga vatori nechinangwa chekupinda mumahofisi edu.
Maka mangara iri kumapurisa uye kusvitsa shoko iri kubatira ZANU-PF kuti munzwisise kuti chii chiri kutora nzvimbo.
Vanotibatsira magweta edu takavazivisa tiri kutora matanho ekuti timhangare kumapurisa. Handifungi kuti tinogona kuti tiende kuZANU-PF tikanzwanana, nokuti dai vakanga vaine chinangwa chakanaka vangadai vakatizivisa kuti vanoda kutishanyira uye chinangwa chiri chipi. Saka chatinongoita chete kuzivisa mapurisa nekumhangarwa kumapurisa kuti taakutadza kubata mabasa zvakanaka uye upenyu hwedu hwava munjodzi.
Sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vari parunhare muHarare neStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanu-PF vatafadzwa Mugwadi, avanoti manyepo ekuti vashandi vesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vari kutyisidzirwa nebato ravo, vachiti sangano iri harisi chinhu chingashayise zanu-PF hope.
Mashoko avo haasi manyuwani. Tinozviziva kuti basa ravo nderekutsvaka mbiri nokunyepera vanhu kuti vanovhundusirwa kana kuti vanochichidzirwa. Mahofisi eCrisis Coalition zvakangofanana nemahofisi mazhinji emaNGO nemacivil society ari mudzimba akavakirwa mudzimba dzevanhu. Infact havana mahofisi dzavanawo, vanorenda dzimba dzevanhu dzavanoita mahofisi. Kuvanoziva here kuti panekitidho pavo panogarani, kana kuti kuseri muraini imomo vanhu vose vanogara imomo vanovaziva here? Saka vanhu ivavo vanogara mudzimba idzodzo zvavanoona mota dzavo dzeCCC dzichiuya kutora matishet paCrisis Coalition kana kuti vachiuya kuita madhemo avo, vakambotaura here kana kumbonomhangara mhosva yekuti taona mota dzechinja kana kuti dzeruvara rwamabhanana dzichipinda muraini medu dzichipinda pamba apo? Chinoshamisira kuti motikari dzeZANU-PF dzinotadza kufamba here, kana kuti munhu weZANU-PF anogara muraini rimwe chete mudzimba imomo mavakaisa maofisi otadza kufamba kana kudhiraivha motokari yake nekuda kwokuti mune Crisis Coalition? Nokuti chii panyama yehuku chinonzi Crisis Coalition? Vaide kusi kudaro chakatanga chii ZANU-PF neCrisis chavazoda kutsvaka mbiri nhasi?
Asika vangwadi ava vari kuti vane nhoroondo yekuti vakaona zvichidai vanozoziva kuti kumberi uku kunogona kuita nyaya dzekutyisidzirwa kana kurwiswa kwenhengo dzavo.
Hakuna chinonzi nhengo dzeCrisis. Those are laptop organizations vanoita laptop advocacy avo. Hapana nhengo kana muZimbabwe ino wakamboona kana iwe unoziva iwe ukafonera hama dzako dziri kumusha kwenyu ukakubvunza kuti nhengo yeCrisis inogara muZimbabwe ndiani, havana nhengo yavainayo. Vanhu vanongodya mari dzemadhona. Dai vamaopposition vachiri kuvaramba here? Kana iye Chamisa, kana iye Mwonzoa, kana vamadhuku vanopikisa hurumende sezvinoita vamwe, ingadai vachafamba here mugwagwa yeZimbabwe? Vanofamba siku nesikati makuseni izvozvo vari kufamba vachinda vachidzoka kwavanoenda vachiita mapress conference vachidzokera akadaro vari vapenyu. Kwozozi kunotsvakwa Crisis kuti idii? Tinovaziva ndakadzidza vanhu navo taiva navo kunyaya dzamastudents tichiita zvinhu mbiri dzavo dzokutsvaka mbiri nokubudisa zvimaaleti zvichinda nebasa rese zvenhema zvokutsvaka mbiri tinoziziva izvo, asi hazvichashandi. Ide vanga vari vanhu vakangwara, ngavambochinjawo maitiro.
Vanga vari mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanu-PF vatafadzwa Mugwadi vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti ranyorera zvakare mapurisa richazivisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira musi wa5 Nyamavhuvhu. Sangano iri rinoti rwendo runo raisa zvose zvakambonzi nemapurisa rakanga risina kuisa mugwaro rekutanga zvinozadzisa mutemo weMaintenance of Peace and Order Act, zvakaita kuti rinyimwe mvume yekuratidzira svondo rapera. Sangano iri riri kukurudzira vana veZimbabwe kuti vapinde mumigwagwa vachiratidzira kunyunyuta kwavo nekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekukwira kwemitengo yezvinhu munyika. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika anopikisa anoti ari kukurudzira kuti gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe pamwe nemukuru wemapurisa Komishina General Godwin Matanga vasiye mabasa, achiti vaviri ava vatadza kutorera matanho nhengo yeZANU-PF kumberengwa vaAbuton Mashayanyika avanonzi vakakurudzira mhirizhonga munyika kuburikidza nemashoko avo avanonzi vakataura ekuti mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nemhuri yavo vanofanirwa kuurayiwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamashayanyika vanonzi vakabuda pavhidhiyo rakatenderedzwa pamadandemutande akawanda vachikurudzira mhirizhonga munyika pamwe nekuti vaChamisa nemhuri yavo vanofanira kuurayiwa. Mapurisa anonzi haana zvaakaita uye akatozotirimuka mazuva mashomanana apfuura achiti ave kuferefeta nyaya iyi mushure mekunge gweta rinorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa vanyorera tsamba pamwe nemamwe makomisheni akaita seZimbabwe Human Rights Commission vachikurudzira kuti nyaya iyi iferefetwe. Mutungamiriri weDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vaudza Studio 7 kuti Bishop Mashayanyika vakaganza pachena kuti vachamisa mhuri yavo nevatsigiri vebato ravo vanofanira kupondwa, asi hapana zvakaitwa nemapurisa.
Imhaka huru yakaparwa naBishop Abdon Mashayanyika wokumberengwa, asi tanda vandu matanga nakazembe kazembe havana kuita basa ravo ravanosungirwa kuita pamurayiro wokuchengetedza runyararo munyika. Naizvozvo tinoona iko zvino kuti vakasunga vajobscala navagodfrey Sithole nenhengo gumi nembiri dzeboka reCCC dzisina ndava kana kuti mhaka yadzakapara dzichireverwa manyepo. Uyu wakabuda pachena.
Mutevedzeri wemutauri weCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti zvinoratidza kuti mapurisa ari kuita basa ane divi raakarerekera.
Vasikara vakasungwa vachinzi vainsaita violence. Pani pamunhu weganu vakainsaita violence and akainsaita murder of a citizen of this country. Zvinoratidza kuti mapurisa anenge achida kushandiswa nevezanu. Mapurisa maprofessional because mutemo unofanira kuapply universally.
Mutauri werimwe bato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti vanoshamisika kuti vamashayanyika havana kusungwa sei, nekuti pane umbowo huri pachena wekuti vakapara mhosva.
Munhu uya akataura umbowo huripo, vanga vari mumiting vhidhiyo ikatenderera kwese, chiso chavo vakachiona. Vanhu vanga vari mumiting vakavaona vaigona kusunga voga. Iyoyo nyaya yekutyorwa kwebumbiro remutemo ine criminal way yakadaro, haifaniri kumirira kuti kunge kune munhu anozomhanara.
Hatina kukwanisa kubata mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi, asi mutevedzeri wemurongi wemusangano muYouth League vataura ikandishaya vaudza Studio 7 kuti kana mapurisa ave kuferefeta nyaya yavamashayanyika zvinoratidza kuti ari kuita basa ravo nemazvo.
Kana munhu waisa chitemo kumapurisa hausiriwo unoa mapurisa mumaitirwo ebasa. Ivo semapurisa vakaisa ripoti vane mafambiro nenzira dzavo dzavanoita nadzo kusvika vasvike panyaya yekuti yazoperera pano kana tasunga munhu. Asi kuti ava sevanhu vakangomirira chete kupomera hurumende kuti iri kuvakanganisira, havana chavanotenda kuti chiri kuitwa nenzira yakanaka. Ndohutengeso hwavo nechinangwa chavo chiisa hurumende nguva yese. Dai mapurisa asina kupindura, dai iri mhosva. Mapurisa apindura, imhosva.
Komishen inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission neZuro yakanyora tsamba kuna Mai Mutetwa ichivavimbisa kuti naiyo iri kuferefetawo vamashayanyika. Mapurisa nechitatu akati ari kuferefetawo zvakare nhengo yeZANU PF kunyange hazvo iri kunze isati yasungwa. Vachitaurawo nezvenyaya yemhirizhonga neStudio 7 mutauri weZANU PF vaChris Mutsvangwa vakati utungamiri hwebato ravo haukudziri mhirizhonga uye vanoita izvi vanofanira kumhanyarirwa kumapurisa. Studio 7 yakundikana kubata vakazembe kazembe kanawo vamatanga kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi. Taedzawo kubata mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe pasvika nyaya iyi, asi vati tivabate nemusi wemuvhuro vachiti pari zvino hapana chekutaura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Nekuda kwekushaya mari, zviuru zvevana vechikoro zviri kutarisirwa kunyora bvunzo dzeZimsec dzegore rino. Zvinonzi zvinogona kunge zvakundikana kubhadhara mari dzekunyora bvunzo idzi pazuva ranhasi, iro ranga rakatarwa nehurumende kuti ndiro rekupedzisira kuti mari idzi dzinge dzabhadharwa. Zimsec yakazivisa kuti mari idzi dzaizobhadharwa kubva musi wa22 mwedzi uno unove chishanu chapfuura kusvika nhasi musi wa29, uye vari kunyora bvunzo dzegrade 7 vachitarisirwa kubhadhara madhora ekuamerica 10 pachidzidzo chimwe chete, madhora 10 pachinyorwa chefom 4 uye madhora 22 pachinyorwa chega chega chefom 6. Hurumende inonzi yakatiwe ichabatsira nezvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana kana kuti 55% pamari idzi. Ivan Zininga weStudio 7 abata mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, muzvare Christine Kayumba, kuti tinzwe zvizhinji.
Nhasi ndiro zuva rekupedzesera kubhadhara mari yekunyora bvunzo dzeZimSec. Vana vazhinji vakapinda pachirongwa chebhimu chekubhadharirwa masubjects matanhatu 6 nehurumende. Vazhinji vavo vasina kupinda muchirongwa ichi havana kukwanisa kuti varegiste bvunzo idzi.
Ivo vabereki vanga vachidzikwanisa here kudzibhadhara mari idzi, tanzwa dzimwe dzichinzi dzanga dzichidiwa nemaUS?
Vabereki vakapiwawo mukana wekuregista nemari yeUS dollar uye RTGS. Zvaiva nyore kune vaiva nadzo mari idzodzo, asi vainge vasina vakabva vatokundikana.
Saka vana venyu vasarira kubhadhara muzvikoromu, pane mukana here wekuti vachawedzerwawo mazuva ekuti vagone kunyoresa?
Takangomirira kune veZimSec kuti vachavhura zvekare here mumwe mukana kana wekuti vana varegiste. Chaingova chipatapata uye macenters akakurumidza kuvhara nekuda kwekuti vana vairegista vainge vawandisa. Vazhinji vainyora muna June, zvinogore rino bvunzo dzemuna June dzainge dzisiko.
Mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, muzvare Christine Kayumba, vachitaura parunare naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Ivan abatawo mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi, vataungana ndoro kuti tinzwewo divi rebazi ravo panyaya iyi.
Tachingoitawo tumwe tunyaya tushomanana kwatichimbotinetsa pamwe neapo, rekuti zvimwewo zvikoro kunyanyanyanya zviya zvimaprivate school pamwe vangu vachimboramba maswipe nemaRTGS, asi tachizotaura navo vachizodzokera pamutemo wehurumende ndokubva vatangawo kubvuma. Koitawo zvimwe zvikoro zvazvichingoda kukurumidza kuvhara deadline riri kukona. Koitawo vabereki vamwe vari kuchemawo nekutsutsumwa kuti hanguva yacho inenge ishoma, tisati tawanyatsokwanisa kuwana mari dai zvaita kuti tiwedzerwe mamazuva.
Hamenu, kana muri kuziva upangaite urongwa hwekuti vasaririra vachagona kuwedzerwawo mamwe mazuva kuti vagobhadhara?
Tisingazive kuti vanenge kana paine vasaririra vanenge vasaririra nemhaka yeshe, nekuti ndofunga takapa vanhu vese nguva yakakwana. Pane vamwe vana vatinoziva kuti avanyange dai takavapa kana mwedzi mina kuti tichazoda registration yemazamanishoni, havana rubatsikiro rwavanenge vachikwanisa kuita. Ivava vana vari kuzobatsirwa nehurumende. Titori nemalisi nemasai vana ivavavo, saka vatinge tichitoziva kuti ava vanonzi ndonherera nevamwe vana vaya vanotambura kuda vasina vabereki, kana vanomubereki umwe, kana vana vanoshaya chaizvo vaya, ivavavo vachabatsirwa nehurumende.
Pane vamwe vanga vachiti hanzi kune zvimwe zvikoro vana vari mumagrade 6 vakapiwawo mukana wekunzi vabhadhare pashoma pashoma here kusvika gore rinouya, asi zvimwe zvikoro zvitonzi nezuro vanga vakutodzinga vamwe vana kuti hamusati mabhadhara zvegore rinouya. Zviri munzeve dzenyu here izvo zvizvi?
Tanga tiziri munzeve medu. Vamwe vegrade 6 vanga vachitobhadharawo kutakutaputa, vanenge vachitaputzawo mbichana mbichana, vobhadharirawo grade 6 yavo, mobhadharira vachibhadharawo vamwe vari kutobhadhara negrade 7 vanenge vaine zviwanikwa vanobva vatongobhadhara zvese pamwepo. Saka zvanga zvingoriwo zvinhu zvino zvatatichingosanga kana onazvo, asi chikoro choga nechoga chachikwanisa kungoti chinoona kuti chinozvifambisa sei.
Mutauriri webazi yedzidzo repasi vataungana ndoro vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vangangosvika vaviri vaurayiwa vamwe vasere vakakuwadzwa kuChamhembe kwakadziwa kumawirira kweSomalia nhasi. Mukuputika kwebhambu kwauraya gurukota redunhu muguta reBaidoa, makiromita 250 kubva muguta guru reMogadishu. Vaona zvichiitika pamwe nevakuru vemauto vati vaurayiwa muchiitiko ichi igurukota redunhu rekuChamhembe kwakadziwa kumawirira iri Ndinoona nezvemutemo vashiki Hassan Ibrahim nemwanakomana wavo. Gavhuna wedunhu riri pakati peAmerica reKentucky vazivisa nhasi kuti vanhu vangangosvika 10 nevashanu vafa uye uwandu uhu hunogona kukwira zvichitevera mafashamu emvura akonzerwa nekunaya kwemvura kumabvazuva kwedunhu iri. Muhurukuro yavaita nenhepfenyuro yeCNN, gavhuna vaAndy Bashir vati vanotarisira kuti uwandu hwevanhu vafa hunogona kupetwa kaviri. Vati panogona zvakare kunge pashaya mhuri dzakawanda. Vamwe vashandi vehurumende vakaverenga vanhu munyika pasi pechirongwa chesensus chaitungamirwa neZimstat vari kuchema-chema kuti havasati vabhadharwa mari dzavo dzebasa ravakaita mwedzi mitatu yapfuura, vachiti pavachazobhadharwa mari yemunyika inenge isisina simba. Mutoro wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nestudio 7 vakaverenga vanhu pasensus ava vanoti kuburiswa kwakaitwa nehurumende zvavakashanda kuri kuvapa pfungwa yekuti chirongwa ichi chakatopetwa nekudaro vanogona kuzoshayisisa mari yavo zvachose. Vamwe vakaita semumwe ada kuzikamwa nerekuti vaziJoe chete nekutyira basa rake muhurumende ati haachina chivimbo chekuti vachawana mari iyi.
Asi pataifarwa kunge takabhadhagwa pacho pakatodarika yaifarwa kunge yakauya kare, taiva nevimbo yekuti mari iyi tichaipiwa paine nguva. Zvakare tsvakurudzo dzatakanga tichishandira isu tatoona kuti dudziro yadzo yatobuda, saka kwakungovimbawo nedenga kuti pamwe tichacheukiwa nokufamba kwenguva. Yanguva mari yakungouyawo zvayo, asi zvirongwa zvatakanga takaronga nayo zvakatodarika, pamwe pacho takatonyura.
Vamwe vanoti vari kurwadziwa zvikuru kuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichachamuramba mhuri muzvitoro, apo mari yemunyika iri kudonha simba zuva nezuva, vachiti vachazobhadharwa mari iyi vanogona kusara vasina chekubata. Izvi zvatsinirwawo nemumwe aramba kudomwa zita rake nekutyira basa rake ati pavachapuwa mari iyi inenge isingasatengi zvine musoro.
Isu sevanhu vakashanda basa tiri mainyumaritas ziri kutibata zvikuru, nekuti hurumende hapana danho rayaitiraita yekuti ititaure nesu itizivise kuti tichawana mari rini, takungofira murima. Uyezve zviri kutigwadza nokuti tiri vanhu vangava netarisiro yekuti pada mari yacho tichazoishandisawo zvimwe, asi nguva iri kufamba pasina kana communication yataitwa nehurumende.
Hurumende kuburikidza nebazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yakanga yakavimbisa vakaverenga vanhu ava kuvabhadhara mari inosvika zviuru zana negumi nemadhora emunyika kana kuti $110,000, iyo yaiva neuremu hwemadhora mazana maviri ekuAmerica pakupera kwakaita chirongwa ichi muna Chivabvu. Pamusoro pazvo vaifanira kubhadharwa mari dzekudzidziswa basa dzaitangira pazviuru 65 zvemadhora emunyika kana kuti $60,000, kusvika pazviuru 70 zvemadhora emunyika kana kuti $80,000. Idzo dzinonzi dzakabhadharwa vamwe, asi vamwe havasati vawanana nhasi. Asi vanoti nekuda kwekudonha simba kwemari yemunyika, mari iyi haichakwanizana remadhora ekuAmerica kana pachishandiswa mutengo wemadhora wekuAmerica pamusika mutema wanhasi. Mumwe mushandi akaverenga vanhu ava uye ari munyori mubazi rezvekurongwa kwenhengo dzesangano revarairidzi reAmalgamated Roadshares Union of Zimbabwe kana kuti ATUS, vaAndrew Munguri vashoropodza hurumende vachiti yakashandisa vanhu mahara.
Zviri kuitika izvi zviri kutigwadza zvisingaiti nyaye isu vadzidzisi vokumaruwa, nokuti tisu tanga tichifamba nzendo dzakareba dzakakura zvisingarombeti, because kune zvinotyisa zvakaita semhuka dzemusango kana nematsotsi. Saka iko zvino toonazve havana kutipa mari yedu. Uyezve chimwe chiri kunyanya kutigwadza nechokuti tiri kunetsana nehurumende panyaya yemihoro. Iwaro yatipa muhoro wedu uri maUS dollars anonaka pane RTGS inoti mangwana inenge yatopera.
Vamwe vaverengi vanoti chiri kuvarwadza ndechekuti bazi reZimstat harisi kuvadzidzisa kuti zvakamira sei. Vamwe kunyanya vakashandira kumaruwa vanoti vanorwadziwa chaizvo nekuti vaifamba mitunhu yakareba kuti vapedze misha yakanga yatarwa pazuva, nekudaro vakazowana mari iyi yapera simba vanenge vashandira mahara. Mumwe muverengi ada kuzikamwa nerekuti muzvare mamoyo chete anoti kunze kwekuzofamba nzendo ndefu vaibira nzizi dzakazara vachiisa upenyu hwavo panyanga dzamushoore.
Isu sevanu wakashanda woti chivere nga vanu kumaruo. Tuku razi wa shukuru. Nekuti kuya kwe mari ii. Iri kuya ya totera fali kudara. Aichato kwanika na kutenga grosari. Nekuti richenge temoto. Uye zechino nyanyo razi wa nekuti kumaruo. Wataifamba ama distance akakura singa iti. Pangupache tishitwe saopenyu wedu panjozi. Nekuti taibira nzisi zanga zaga zara. Nekuti kwa inaye. Tishito shikira utipamutichia juwane makaru. Saka shurikuti razi wa singa iti.
Atina kukwanisa kubata mkuruwe basa muzimstad vata gumamu honde kutitinzo divirao sezu nare boja yavo yanga ishiramba kupinda. Tatumira omwe bunzo kuniwa nuna nise kufamisa kwe masho kumbazile zimstad muzare mesichidemo avobati avakwanisa kutipa mindro zizere nekutuwange wari mumsangano uya wasate wa ziwa kutuwashande avabacha badaru warini. Asi, mumashoko kuwaturiwe nau, muzare chidemu wakambovimbisa wakashanda pa census awa kuti. Waizo batora wakupira kwe mwezi wafura muna chikumi asi isa sunaguzo itika. Naka mira studio 7 umaswingo, Dini Godfrey Mtimba.
Madzimai akazvitakura anenge akamirira kubatsirwa ari pakiriniki yeTengwe kuHurungwe kumashonaland West anonzi ari kuona nhamo yekutakura mvura yekushandisa kwemakiromita maviri kubva pachibhorani kusvika panzvimbo yavagere. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Senzira yekuderedza uwandu hwemadzimai anosununguka asina vananyamukuta vakadzidzira basa ravo kana kuti vakoti, madzimai anenge ave pedyo nekusununguka anouya kuzogarira pakiriniki yeTengwe. Mumwe mudzimai asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo ati haadi kuchenjedza nyamukuta iye achada kuzvara, anoti nzvimbo iyi inozivikanwa nezita rekuti matumba haina mvura. Mai uyu anoti vanofamba mufambo unosvika makiromita maviri kuenda pachibhorani chiri pedyo kunochera mvura.
Patirogara patirotenda unochera pamwe more than 2 kilometers tichienda kumvura. Malaiti sofa saizvino akatofa. Tutorara murima ende dzimba dzacho tenchidodzi nemahwindo akanakanakawo. Saizvozvo zvinhu zviri kuti shungurudzawo nematoilet edu.
Mudzimai uyu anoti rimwe dambudziko nderekuti imba yavanogara vakamirira kusununguka idiki uye hapana magetsi zvekuti vanosununguka usiku vanosunungukira murima kana pasina mwenje wenhare mbozha kana marambi. Mudzimai uyu anoti mamwe matambudziko avanosangana nawo anosanganisira kushaya zvekudya pamwe nezvekushandisa pakusununguka zvakaita sedonje, reza nespirit.
Mungwa mnono musa mneso kuti akurwadziwa apa pamwe nguva yako yekutobatsirwa inenge yakwana. Nese antu zvaiwapona nogona natoponera pasi wotosvika paya kutokurafurarafu. Saka zvimwe zvinhu zvatenge tingosanganawo nazvo seji sanhu wakazvitakura. Sofa pachikafu chinhu chekuti chinenge chitishupawo matinogarawo tenge tisina kukohwa titenge kotoni. Sofa vamwe tinobridha zvakanyanya zvekuti nekotoni yedu yatenge tinayo. Nekamari kwa nungu watengi soo preparation kai. Nika koto ni wano stenga huzu kwanza huzu kukwani rosemu. Saka o koto ni chanti sina ufu tipapu.
Izu zilo sigiri wane nengwe ye komiti yezo utana pa kliniki ii. Wa anyway Sunday. Avo vanoti oda mbu zikore mvura. Raka kura uye zimbuzi zishoma.
Kumatumba hakuna mvura kulipo diwa mvura. Sanyata jitari sarati kuno kuna kuwa na bo. Bezo wakati ya runu famba it's about 2 kilometers kutosike kune bo. Kuna mvura kachini. Kuliku demu. Kuliku serigwe demu. Kwa hano chira mvura kutuwa kwenzo desa. Kuno. Yevu shandisa ayo inuwa nikawa muzuri isi muduza. Aswa mtu famu nga tuwa kazi wa shitakura.
Vasande vanoti vanoda kuti vawedzere kuvaka nzvimbo iyi asi havana mari yacho.
Then maternity waiting womuya varoti idiki vavakawandisa. The committee was trying kuti tivake but mari yacho ndoinongoramba chingotsikira tsikira singazivi kuti iri kufamba zvakaita sei. Tingati in short idea hatina. Ndoza dizi yoti nengeri kupi. Tunoze mari yakapinda. Hatisa dizi yoti iri account mani kana kuti iri mubhenge ripi.
Panonziwa pane dambudziko rekusabatwa zvakanaka kwevarwere navana mukoti iro rinonzi harisi kumadzimai akazvitakura chete asi kune avo vose varwere vanoenda pakiriniki iyi sekutaura kwemumwe mugari wekuTengwe vaRichard Kuzanga.
Chiremba vedu avo, manesi edu avo, vamwe wacho havasi kutibata varwere zvakanaka. Tikusvika pakutya isusu kutaura zvatinorwara kwavari kana taenda. Nenyaya yekuti vanenge vachiti chichibvira ingave nemashoko kana kutaura zvimwe zvinhu zvisingaiti. Kuministry of Health isusu takanga tatasvika nenyaya iyi nokuda kwokuti dzimweni dzenguva tinoshaya ruzivo kuti ungafambe sei.
Tinotenda Nonorai Jena anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndikusiyamina Gibbs Juve.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kuStudio 7, ngolwesihlanu mhla ka 29 kuNtulikazi 2022 ngoCape Town. Endabeni zethu lamhlanje, abenhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition bathi betuselwa ngamalunga ebandla elibusayo ngesikhathi belungiselela ukufola emigwaqweni. Bayakhala abantu ngodlakela lwezombusazwe. Kuhoza Fridays lomchuli uRobin Mlawuzi waziwa ngegama elithi Mamozi. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomhlakusakazo. Abenhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition bathi sebelobele amapolisa bewazisa ukuba bafisa ukufola emigwaqweni bekhonona ngesimo esibi somnotho nangokwephulwa kwelungelo loluntu nguhulumende. Benza lokhu ngesikhathi besithi bethuselwa ngamalunga ebandla elibusayo okwenze bavala amahofisi abo eHarare izolo. UMavis Kama usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso le balelwe ngamapolisa ngeviki ephelileyo ukuba befole emgwaqweni beveza ukufuthelana ngalokhu lokunye okubahluphayo eZimbabwe. Umthethwandaba wathi kumele belandele kahle iziqondiso zomthetho we-Maintenance of Peace and Order Act ukuze bafole emigwaqweni. Umnumzana Peter Mtasa, umgcini sihlalo wenhlanganiso le, uthi
the police has called us for a meeting. This time around, we've complied with everything that the police and the magistrate court said we had not complied with in the previous notification. We do not expect the police to bar us anymore, for we have complied with the law. We are expecting to proceed with the exercise of our constitutional rights as guaranteed under Section 59 of the Zimbabwe Constitution to peacefully protest and to petition the Zimbabwe Human Rights Commission in the Parliament of Zimbabwe.
Amapolisa asesibizile ukuba siyehlangana lawo. Sikulandele konke lokho umanti kanye lamapolisa ababethe sasingakulandele encwadini yethu yesicelo sokuqala. Amapolisa nake asalela ngoba sesenze konke lokho okumele sikulandele. Sikhangelele ukuthi sizoqhubeka ngokutshengisela kwethu. Sisenza lokho esivunyelwa isisekelo sombuso phansi kwesigaba 69 sesisekelo sombuso. Ukutshengisela ngokuthula.
Umthasa uthi sebesethuselwa ngabakubandla lezanu PF abacatshangelwa ukuba babuye izolo emahofisini abo batshona bezihlalele ezimoteni phandle kwaleyo ndawo.
We are very disturbed by this development. We expect the police to ensure that we are not harmed. We expect the Zimbabwe Republic Police to ensure that our offices and our staff are not disturbed in any manner. Ironically, this is what we are intending to protest against, and we do not expect the ZANU-PF and any other institution of the state to harm us for exercising our constitutional rights.
Sikhathazekile kakhulu ngalesi sehlakalo. Sikhangelele ukuthi abasepoliseni bazobona ukuthi kasilinyazwa. Njalo sikhangelele ukuthi abeZimbabwe Republic Police bazowalondoloza amahofisi ethu kanye lezisebenzi zethu. Isimanga ikuba yikho kanye esifuna ukukhonona ngakho kulokho kufola kwethu. Njalo asikulindelanga ukubona abeZANU-PF loba olunye nje uhlangothi lukahulumende besihlaselwa ngoba silandela ilungelo lethu elimunyethwe kusisekelo sombuso.
Umnumzana Tafazi kwaMgwadi ophethe uhlangothi lokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF uthi umtasa labanye bakhe baphupha emini libalele.
We are not surprised by those allegations, especially coming from a crisis coalition organization that has characters like Blessing Vava and Peter Mtasa, who are known for agitating falsehoods and spreading fake news across the world in order to gather relevance out of donors.
Akusimangalisi thina lokho osekukhulunywa kakhulu masikhangela ukuthi kuvela enhlanganisweni elenkokeli efana lobuBlessing Vava noPeter Mtasa abaziwayo ukuthi bengabahlezi befafaza amanga emhlabeni wonke jikelele ukuze bajabulise labo ababasiza ngemali.
Okwamanje abakubandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Job Scala, umnumzana Godfrey Sithole labanye, bavalelwe esitokisini besetheswa icala lokutshotshozela uDlakela. Kuthiwa batshotshozela uZulu ukuba avukele uhulumende kusanda kubulawa unkosikazi Mo Blessing Ali, ocatshangelwa ukuba wabulawa ngamalunga ebandla leZANU-PF. Umzimba wakhe lokhe usendlini yamakhaza eChitungwiza General Hospital. Umnumzana Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCC, uthi kuyamangalisa ukuba amalunga ebandla leli athwaliswe nzima nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uthi abalandeli abalitshumi lantathu ababotshwa ngesikhathi kubotshwa uSikhala loSithole bebesemthethwandaba eHarare.
Namuhla besedale-ke le-High Court, lapho-ke abanye abangu-13 akade bayaphiya khona ngendaba yebhewu. I-court ipostpondi wethu i-ruling izaphiwa ngeviki ezayo, njalo echikurubhi kulokhu kulo honorable Sikhala lo honorable Godfrey Sithole. Siqhubekela phambili ngohlelo lokubana-ke sincedisane njengabantu beZimbabwe ukubana-ke kube le-freedom yabantu.
USiziba uphinde wathi
lokhu kuvela ngenxa yokubana-ke iZANU-PF esiphikisana layo ilokwethuka-ke ngendaba-ke yokubana i-TCC sigcwele indawo yonke.
Abanye abakhulumele Studio 7 bathi kuyamangalisa ukuba kulelunga leZANU-PF umnumzana Upton Mashanyika olokhu engakabotshwa kulandela ukwethula umbiko kumabonakude esithi kumele umnumzana Nelson Chamisa lemuli yakhe bebulawe. Ibandla leZANU-PF kukhanya selimlahlile, lisithi kalancwadi eziveza ukuba ngumsekeli walo. Unkosikazi Patience Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umangaliswa ngokwenzakala eZimbabwe.
Uhulumende kumele ezinuke amakhwapha ukuthi umthetho kumele usetshenziswe ngendlela efanayo, kungakhethwa ukuthi lo ngwebandla liphi, lo ngwebandla liphi, kodwa konke setshenziswe according to the constitution.
Unkosikazi Rosaline Gwese owebandla le-Labour Economists and African Democrats yena uthi
uchapter 56 nomuchapter 67 we-constitution yethu ukhuluma yena ukuthi khona umuntu lomuntu nje ule-freedom yakhe of association.
Abakunhlanganiso yeZimbabwe Human Rights Commission lamapholisa bathi sebehlolisisa okwethulwa nguMashanyika. Igqwetha elilodumo unkosikazi Beatrice Mthethwa usanda kulobela inhlanganiso ezijiyeneyo lamapholisa ekhonona ngokungabotshwa kukaMashanyika. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi walile ukhuluma ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abantu abanengi eZimbabwe bathi bakhathazekile ngodlame olukhona elizweni. Bathi nxa kungalungisiswanga imithetho ekhangela ezokhetho, udlame lolu luzamemetheka okumangalisayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Amalunga amabandla ezombusazwe amanyane ngaphansi kombuthano we-Political Actors Dialogue kumbe i-POLAD akhuthaza abaphatheka kwezombusazwe ukuthi bengajojozeli udlame. Ekhuluma lentatheli izindaba olilunga le-POLAD umnumzana Lovemore Maduku utheba lenhlelo ezilitshumi lane zokuthi ukhetho oluzayo lube lokuthula njalo luqhutshwe ngemfanelo. Umnumzana Effort Ncube, ingcwethi wezombusazwe, uthi nxa kuguqulwa umthetho kumele kukhangelwe le mbangela yakhona.
Kuqakathekile ukuthi sikhumbule ukuthi imbangela yokungabi lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe kayisomthetho, kodwa impande zalokho zinkulu kakhulu, zehla ziya phansi kakhulu. Imbangela yokuthi kungabi lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe iliqembu elibusayo lalabo abasikhangelele ukhetho. Nxa ungathatha le mthetho esilayo usuka ngo-1980 uyise kwelinye ilizwe, bafika babambe ukhetho olukhululekileyo, ngokuba ukhetho olukhululekileyo luya ngabantu, ingqondo zabo, hayi ngomthetho nje kuphela. Ngakho inkinga yokuswelakala kokhetho olukhululekileyo libandle lisesihlalweni lalabo abasikhangelele ezokhetho. Nxa siguqula imithetho kumele sikukhumbule khona lokhu ukuthi inkinga ibanzi kulo mthetho.
Umnumzana Felix Magalela Mafa, ilunga le-Citizens Coalition for Change, uthi abesaba ukunqotshwa kukhetho oluzayo sebekhuthaza uZulu ukuba ahlasele abaphikisayo.
Kulusizi njalo kuluhlazo ukuthi abantu beZimbabwe sebephila phakathi kodlame ngenxa yokuthi kuthiwa kuzaba lama-election. Thina singabantu esithanda ukuthula njalo iconstitution ilandele lokhu sibona ukuthi kukhombisa ukuthi ababusayo bayesaba ukudliwa kuyele muva ukuthi basebenzise udlame bezama ukuthusela abantu.
Kodwa ilunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule uthi kukhanya ukhetho lomnyaka ozayo luzabe lulokuthula ngoba kuyiwo umumo okhona elizweni.
Singathi umumo wakhona nje ulokuthula awotshengisela nje ukuthi ukukhetho lwakhona oluzayo laluzaba lokuthula. Futhi njalo bese ngikhangela futhi ama-proposals ayesenziwe i-government ukuthi yenze ama-amendments ku-Electoral Act. Mbona ngani nxa kuvunyelwana iPollard ihlanganisa ama-political players parties wonke okuvunyelelwe akwenziwe kulungele bona abantu beZimbabwe. Imbona ngani yonke into nje ihamba kuhle ngaphandle kokuthi nje abantu babe bekhuluma izinto ezingayisizo belama-fears abo.
Umnumzana Elliot Chuma isakhamuzi sakobulawayo uthi okwamanje kusathule kodwa kwande ukuguquka ukhetho soluseduze.
I-situation kwezombangazwe siyibona ithule okwamanje kulungiselelwa ama-elections omnyaka ozayo. Singazi njalo ukuthi maleli langa selisondela kuzabe kulokhe kuthule ngaleyi ndlela. Kwathi nge-experience esilayo sikhangelele ukuthi kuzoba lama-tensions azaba khona lapho sokuqaliswa ku-campaigna kakhulu. Njalo-ke sinanzelela lokhu kwakukhunywe yiPollard in terms of ama-recommendations abo. Singazi njalo ukuthi azalandelwa.
Akwaziwa ukuba kuzavinjwa njani ukuze kungabi lodlakela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
IZimbabwe School Examinations Council ibika ukuba namhla losuku lokugcina lokubhadala imali yemihloliso kweleZimbabwe. Ukuze umntwana alobe uGrade 7, kufunakala amadola eMelika alitshumi kusifundo sinye ngasinye. Ukuze alobe uform 4 kufunakala inhlawulo engamadola angamatshumi amabili lane 24 United States dollars kusifundo sinye ngasinye. Abakusigaba sikaform 6 kumele behlawule amadola angamatshumi amane lasitshiyengalombili kusifundo sinye ngasinye 48 United States dollars. Uhulumende wathembisa ukuncedisa labo abangenelisi ukuhlawula imali le ngesilinganiso sokungamajumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55% kulabo abafunda ezikolo zikahulumende. UGainer Gumede Saidi owe-Studio 7 uxoxe ngalolu daba lonkosazana Nomsa Dube ohlala eMadobo.
Iqiniso ukuthi akwaneliseki dadewethu ngoba kunje abanye abantwana basoze bebhali amazamanisi la. Uyabona ngoba yona imali nalesiholayo thina ayivela ayifiki ndawo manje mase ngithatha ukubhadala imali engakeza la ngisho umntana wami bayi 2-3 ibe uwakwanisa yabo kunzima kakhulu lokhu okuthi kunje thina singabazali ugcina usiba usugula i-stress ugcina uzungena imikhuhlane eminingi ucabanga ukuthi umntana naye esafundi uyabona and kunzima kakhulu abantwana abaningi asuzikebhahle.
Kodwa uhulumende uthi yena uyancedisa ngokuhlawula eyinye yemali khonapho i-55%. Akuncedini khonoko abazali njalo imali yakhona ayifunwanga akukhokhelwa nge-US dollar.
Yebo ngiyakuzwa dadewethu, ayincedisi ukuthi i-45% leyo bayithatha ngapha ngivele ngingayiboli i-45% yakhona kunzima ngayena uhulumende yesixwayele ukusinceda ngawuhle ethi abantwana kuyababhadalana ukuze lathi sithumule but i-55% ungayibhatala then 45% ingayithathanga ngoba angiyiboni yabona ukuthi kunzima akunajisi ngiyayithathana so ayinajisi ayinajisi umntanani uyakubona dadewethu kunzima lokhu.
Unkosazana Nomsa Dube uhlala eMadobo ubexoxa loGainer Gumede Saidi weStudio 7 esenathisa. ULive Talk namhla untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa labantu abajiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elerussia lithi eleUkraine lihlasele intilongo ye-Olenika eDonetsk labulala amasotsha alo angamashumi amahlanu lantathu 53 azinikeze kubutho lakwelerussia esethwele nzima. Elerussia lithi kulimele njalo abanye ababekubutho leUkraine abangamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75. Kodwa eleUkraine lithi elerussia libulele amasotsha la elidubule khona entulongo le sebenzisa amabhomba atshiyeneyo. Lithi elerussia lizama ukuvala isenzo lesi ngokubhomba intilongo le. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezempilakahle sebevumelene ukuba kulungiswe ijekiseni yokwelapha abalomkhuhlane we-HIV. Ijekiseni le ibizwa ngokuthi yi-cabotegravir esetshenziswa okwamanje njengephilisi. Ijekiseni le izabiza inkulungwane ezingamajumi amabili amadola emelika 20,000 United States dollars ngomnyaka. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency kumbe ZimStats izolo lwethule ingcazelo phezu kodaba olusegudwini olwamanani e-census aveza ukuba kuwadi 20 ematopo kuhlala abesilisa kuphela. Abantu abaningi basele bekhuza umhlola kuliviki kulandela okwethulwe kumpumela ye-census enziwe lulolu gatsha kunyanga ezimbalwa ezedluleyo eveza ukuthi ewadini le umuzi wezinsizwa. Abanye bebesithi lawa ngamanga aluhlaza tshoko aveza ukuthi impumela yonke yokubalwa kwabantu ilesandla semfene. Kodwa kuncazelo eyiphe izolo iZimStats ithe isizathu yokuthi uward 20 kusemlageni. Ithi abesilisa abahlala kuleyo ndawo bangamajumi ayisitshiyangalombili lanhlanu 85 njalo kabagxilanga kuleyo ndawo. Kusensasi ka-2012 iZimStats ithi kule ward kwakuhlala abesilisa abangamajumi phose amahlanu 49 labesifazana abalijumi lanhlanu kuphela 15. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uqoqe lomfundisi Angustion Sibanda ohlala ematopo yena othi ngempela leli liqiniso. Kodwa uthi kungaba kuhle nxa kungavela ukuthi bangaki abantu abavote kukhetho oledluleyo kuwadile.
Uward 20 wakreatwa uphakathi kwamapulazi aphakathi nxa uhamba kwamgwaqo wekhezi. So iward yakhona ayifani labo ward 23, labo ward 24, labo ward 25. Uward 25 bangapha komthwakazi kulabantu abaningi kakhulu, futhi ayifani labo ward 16, ward 17 okungamakhaya. So kusemapulazini nje kusemlageni imizi yakhona mbona ngani ingu 25 imizi oso nxa ngicabanga kahle ngamapulazi nje ukuthi imizi yakhona into egaga. Futhi kusengenzeka ukuthi kube kuliqiniso ukuthi abantu abatholakale khona iZimStats bekungabantu abahlala emlageni abelusa inkomo, ngoba abanikazi bamapulazi lawo bahlala koBulawayo, abanye bahlala eGwanda. Kodwa-ke okungaba kuzachaza ukuthi leyo wadi nxa singayikhangela kukhetho kuma-election ukuthi kahle kahle nxa sokuvotwa kuvotwa abantu abangaki, ngicabanga ukuthi nxa singatholakala lawo lelo nani labantu lemphumela yama-election sibe sesiqathanisa-ke lokuvele kukhona kungasivezela okunye okungasimangalisa kakhulu.
Ubona ngani kulokudlelezela okungavezwa imininingwane esiyitholayo ngaliwadi?
Yebo, kukhona ukuthi sikubambe khona okusukubambisise bese kusithi ngokhetho saneliswe ukukhangela ke bese sibona ukuthi anje umuntu sekwazi ukuthi iwadile iveli labantu abangaka sizokuzamela ukuthi ke kuza sinceda thina ngaze sianalyze ukhetho ukuthi sibuye sekhangela ukuthi abantu abavotileyo sibili kuleyo wadi yibona abayini abantu okuthiwe bakhona kumbe kusekutholakaliswe kunabanye abantu amanumber sefika ku-500 kuza sinceda khonokho ngoba leyo wadi sibili liqinise ukuthi abantu ngabakho kusemaplazini kuthe gagaga imizwi yakhona.
Wona amanani aphume ekubalweni kwabantu ku-census lawa uwabona njani? Sibona iBulawayo isemuva ilandelwa iMat South kuzokuthi iMat North.
Kukhona ukuthi amanzi. Inkinga yakhona yokuthi kasizange lathi ikakhulu i-civil society zange sazinika umlando wokuthi senze into lokho esijale ukwenza kuma-election okuthiwa yi-monitoring and i-observation kakula even emthethweni ukuthi kube lamathuba okuthi kumonithwe indlela indlela ye-census. So nxa sekuphume kwabanje lanxa siza kukhonona sikhonone ukuthiwa iBulawayo inani labantu koBulawayo lithuthuke nge-12,000 kuphela after 10 years into yakhona kayisiphathi kahle. Kodwa-ke kakulanto esingayiyenza kutsho ukuthi ikhekhe lelizwe nxa umgano welizwe uphakululwa thina koBulawayo sizaqhubeka sithole okuncane nabi le Mathebeleni South saqhubeka sithole okuncane iHarare izaqhubeka ithole okuningi kanti njalo futhi sikhangele nekukhethweni ukuthi sizathola i-delimitation eprocess yama ukuphawula izigaba ezithiwa ngama-constituency sizathola sesibalutshwane.
Lowo ngumfundisi Angiston Sibanda ohlala eMatobo. Ubexoxa lo Ntungamelinkomo weStudio 7 eseMatobo. Okwamanje sike sizwe-ke umlalelo yedwa ekhuluma ngakhonokho-ke engakhuluma ngakho sike sizwe-ke i-listener yethu yokuqala.
Studio 7 linjani basakaza abahle? Hhayi, siyabonga, siyazizwa indaba. Bengithi kubafowethu laba baseBotswana neGoli ababelokhu besithi thina sihambe siyovota esisekhaya, bethi sihambe siyovota bona bekhuluma beseBotswana lakubo South Africa, kathi bona indaba bengabuyi bezovota. Bona indaba bengabuyi bezovota, babuye bona bezovota. Ayikhonto besitshela thina ekhaya ukuthi siyovota la. Thina kokuvota lokho, hhayi, asisakungeni lokho. Siyavotela bani? Kula muntu omunye siyakwanisa ukumvotela thina lapho komthwakaza kusela izapho yangikhona yaginywa izanu, ngeke size siyivotele. Sesizama emthwakazi, sesizama emthwakazi, ye sesizama ukugxila kiyo bese-ke
ye. Lo-ke ngumlaleli weStudio 7. Sike sizwe-ke okunye siyaphambili, sizwe iWords of Friday kuliviki kuhlelo lwethu lweWords of Friday. Silomculi wakoBulawayo ocula ingoma the Afro traditional and contemporary music uRobin Mlawuzi wazakala kwezomculo ngegama elithi Mamozi. Asizweni qoqa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Bande.
Sasakala ngogida umagama egida emgida etshiyeneyo kulezi nsuku uyacula njalo umfana kaMlawuzi uMamozi ngena phela Robi.
Mina ngihlala emakhandeni akoBulawayo eZimbabwe. Ngafunda emakhandeni primary, hhayi ngabe sengisiyafunda lasemakhandeni secondary. Njalo mina ngihlabela uculo olwe Afro traditional contemporary music, okutsho ukuthi ngathi ngibuya ngesiNdebele ngathi music ehlangahlanganeyo elamasiko lokwenzakala ngesikhathi sakathesi.
Wata uthanda ukucula esemncane lanxa wayengacindezela imiculo yakhe. Polo naigama lakhe kwezomculo lithi Mamozi lithoni.
Into zemusic ngiqale ngisase primary eMakhandeni primary ngihlabela kukwaya. Kodwa kathesi sengiphusha ikareer yami ngiqale ngo-2020 ngesikhathi se-corona ngase ngizinika ibizo elithi Mamozi. So ibizo leli lithi Mamozi lisukela ekuthini ubaba muvele eMalawi, umama muvele eMozambique, mina ngazalela eZimbabwe. So ngahlanganisa nje ama countries ama letters okuqala nje ukuthi ma Malawi, mo Mozambique, zi Zimbabwe, ngase ngisenza igama elithi Mamozi.
Abaculi abaningi uMamozi wangena kwezomculo ngokuthindeka esizwa imiculo yabanye abahlabeleli.
Okwangenza ngahlabela ngathi ngabona ukuthi umculo namhlanje luthintshile luhlukile and abantu they are growing up and kulokunye osekusele emuva esingakuthathanga kathesi. So mina ngase ngisithi hayi njengabantu engangilalela uDon Gumbo labo majayivana labo bonke abantu abasuke kudala abasi-inspirayo ngabe sengisithi ngcono lami umculo lolu ngilukhulise kodwa ngilulethe ngendlela engani inyakathesi engathi i-contemporary elobu these days. So kodwa ilokhu ile message eqinileyo njalo ilokhu lobuntu bethu bakudala.
To be a man out there, you gotta be a strong man. Kumele uzilwele uzoshayisana lento eziningi bo, abanye bazakulahla bo, abanye bazakushiya bo, bethi wena hawuna amandla. Phumelela, uzophumelela. Gotta believe in yourself.
Okwamanje uMamozi wenza izimanga ukuzokwazi le Europe. Esebenza icule emazweni athiyeneyo afana labo Austria, Germany le Czech Republic. Lapho abamthanda kwamagama. Epheleni kwalomnyaka uthi uzenza imidlalo yakhe kwele Zimbabwe. Njalo uthi ukhona amakhasini okuzilibazisa awe social media.
Thesi season sase Europe sengiqalisile ama tour ami ngingapha. Into ngikhiphile album lami elisha elikuthiwa ngugijima and liyenza kahle kakhulu kathesi ngoba ilina liyalilalela njalo liyangisupporta. Mina ngitholakala kuma social media handles ngathi ku Facebook liyadinga uMamozi, ku Instagram lihamba kuMamozi underscore official, ku Twitter lakho lihamba kuMamozi official, la ku TikTok ngiyatholakala liyadinga uMamozi. So bengithanda ukulibonga kakhulu ngokungisupporta.
UMamozi ucula akhiye bafume ngekhanda njengolutulo abalandeli bakhe. Nguye bezilayo kuhlelo woza Woza Friday libe lempela sonto lithukela igama lami ngeza Jesus Bani.
Fighting for your dreams, yeah, yeah. Change your ways of living. You better start believing. This world is full of lies. Change your ways of living. You better start believing. This world is full of lies.
But yeah, lion in the jungle. Them struggling, but them no got down. Even when it's bad, yeah, them stick to it. That everything we need, them provide. Even if them make them provide. Oh Lord, Lord. Get a job, them a pay, pay no bills. Fire the life where we live is an option. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Even if them run away from the corruption in the pandemic in another form. Oh, life.
Yes, siyabonga kakhulu eza Jesus Banda. Sigqibe lapha-ke uhlelo lwethu kodwa singahambi. Sibone kade sikhokhela namhlanje. Abahlanganiswa ye-Crisis in Zimbabwe Coalition bathi bethuselwa ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Siqhuba lapha uhlelo lwethu oluvalisayo ngu-Kips Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.